Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chivavu 24-2019. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inotanga Congress yayo ye chishanu kuva pakavambwa bato iri muna 1999 vatsigirive bato iri vachitsvukisa nhandare yose yeAscot nezvipfeko zvebato pamwe nezvekutsigira vanhu vari kukwikwidza paCongress iyi. Vakawanda munyika nekunze kwenyika vorangarira vaive mutungamiri weZapu vaDumiso Davengwa avo vakashayikira kuKenya vari murwendo rwekudzoka kumusha vachibva kuIndia kwavanga vachirapwa. VaDavengwa vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe. Dzimwe nengo dzeZANU-PF dzakabva kuZapu dzokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaDumiso Davengwa vaitwe gamba renyika. Kanzuru yeHarare inodzima mvura kusvika musi weSvondo kuitira kuti michina inochenesa mvura igadziriswe. Vanhu vakawanda vogara vakachema mazuva ose nekuchaikwa kwemagetsi mudzimba dzavo. Chirongwa cheZim Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa navaDumiso Davengwa vachiri vapenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.